Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 4 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mufangi ati iye maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chakaisa apa nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga-tanga zvakaita kutanyi mwebeyo. Asi
dare repamusoro rehigh court rinonyima zvakare nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya vari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga.
Zimbabwe Electoral Commission maprize voters reira vari kutaura vacho rehigh court zvirimo mustatutary instrument 145 2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti dzibhadharwe nemunhu kana achida voters recognition. Saka mari idzidzo kana ari rehigh court idollar per page, asi kana iri electronic court $200.
Zangano re-Election Resource Center roronga kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta nemutengo uri kubhadhariswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kune vanoda gwaro revavhoti riri mumapepa. Asi mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti zvavari kuita zviri pamutemo. Vagari vekubhikita mudunhu remasvingo votambira nemufaro kupindira kweZimbabwe Anti-Corruption Commission mukuferefeta uori ungadai hwakaitwa pakutengwa kwezvikakarara zvemotokari dzevakuru vakuru nekanzuru iye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rehigh court rinoti hapana zvashanduka kubvira pakanyimwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime. Nekudaro hapana chikonzero chekurasa mutongo wedare ramajistrate wekuti vaviri ava vatongwe vachibva mutirongo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo wavo, mutongi Justice Rogers Manyangadze vati dare range risiri kuongorora zvikonzero zvakaita kuti vaviri ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, asi raongorora kuti pane zvashanduka here kubvira pavakanyimwa mukana wekuita izvi muna chikunguru gore rino. Vati semaonero avo hapana zvashanduka zvingaite kuti vaviri ava vapiwe mukana. Nekudaro mutongo wamagistrate wekunyima vaviri ava mukana uyu ucharamba uripo zvichaita kuti vatongwe vachibva mutirongo sekutongwa kwazvakaitwa nedare ramagistrate muna chikunguru. Gweta revaviri ava vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti vaviri ava havakwanisi kubhadhara mari yechibatiso.
Mutongi ati iye maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chatakaisa apa nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga-tanga zvakaita kutanyi mwebeyo, asi akungotarisa chete zvazoitika mushure mekunyimwa kwavo bheyo kuti zvinokodzera here kuti vachipiwa bheyo vakatarisana nezvazoitika zvashanduka kubva pavakatanga kunyimwa bheyo.
VaSikala navaStole vange vaenda kudare nechikumbiro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso nezvikonzero zvokuti nguva yareba kubva pavakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nyaya yavari kupomerwa yapera simba sezvo pasina vafakazi vakaudzwa kudare navachuchusi, uyewo pamwe nekuti kuramba kwavo vari muusungwa kunoita kuti veruzhinji vashaye chivimbo nematare edzimhosva. Mutongo wanhasi hauna kufadza vatsigiri veTCCC vakaita savaJay Moyo avo vati zviri pachena kuti vaviri ava vari kudzvinyirirwa.
Aiwa zvaavesika zvaakunyanya bcause havangangonziwo vega vega ndo vega vaunyimwa bheo vamwe vachibudiswa, saka totongovapo senemhe yekuti vadya jenaka.
Rimwe gweta remuHarare vapangana icharumbira vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vakapara mhosva hombe kudarika iri kupomerwa vaSikala navaStole asi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye zviri kuitika kuvaviri ava zvinoratidza kuti pane kupindira kwehurumende.
Zviri kufanira kuitika apa ndezvekuti iwo Matare anofanira kunyatsomira pachokwadi, kusashandiswa nevanhu vematongerwo enyika, vokwanisa kunge vachitedza kuti constitution yenyika inodi chii, mitemo yenyika inodi chii, kuti vange vachikwanisa kupa vasikala mukana wekuti vatongwe vachibva kuri.
Izvi zvatsigirwawo nerimwe gweta vaWilbert Mandinde, avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, avo vaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzika zvikuru nezviri kuitika kuna vasikala navasitole.
Nyaya yekuti vanhu vanogara mutirongo kwemazuva anodarika zana vakamirira kutongwa, chinhu chatisingazive chichiitika.
Mumwe akafanira kubata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauro webato reTriple C vaFelix Mafa vashorawo mutongo wanhasi.
Vakuru vakuru vemakotsi, majajis nemamajistrate anotya kuburitsa vanhu vasina mhosvo sezvakaitikwa kuna Jesu. Jesu aida kuburitswa naPilate asi vanhu vakazhowa haana kuburitswa.
Asi mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo haripindiri munyaya dzematongerwo anoitwa nyaya yekumatare.
Hatizvitenderi kuti tinge tichipinza mhino yedu munyaya dzezvemafambisirwo ebasa rezveutongi hwematare edzimhosva. Izvozvo hazvinyanya kutenderwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Vaviri ava vakasungwa muna Chikumi vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yeTriple C Mob Blessing Alley mumusha wenyatsime kuchitungwiza muna Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reElection Resource Center rinoti rave kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta nemutengo wegwaro revavhoti kana kuti voters roll warakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission uye rinoti uri pamusoro zvakanyanyisa. Richinyora padande mutande reTwitter, sangano iri rati rave kutora matanho ekumatare aya rakabatana nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights mushure mekuchajwa madhora ekuAmerica anoita zviuru zana nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemasere kana kuti US$187,237 kuti rikwanise kuwana gwaro revavhoti rimwe chete riri mumapepa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti zvairi kuita zviri pamutemo uye peji imwe chete inenge ichitengeswa nedhora rekuAmerica kuchitiwo vanoda voters roll yepadande mutande kana kuti electronic copy vanenge vachibhadhara madhora mazana maviri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tikati tisu seZimbabwe Electoral Commission maprize evoters roll vari kutaura vacho rehard copy zvirimo mustatutary instrument 145 2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti dzibhadharwe nemunhu kana achida voters roll kucommission. Saka mari idzodzo kana riri hard copy idollar per page, asi kana iri electronic copy $200 any role. Ndinotaura kuti kana voters roll ichidiwa nemunhu riri hard copy anofanira kubhadhara mari inosvika iyo $1 per page kana equivalent yebengrit. Tinavo vakatoaplya vanotoda kumakanzuri nekupi vakatobhadhara vanoda mahard copy nekuti havasi vose vanokwanisa kushandisa madhande mutande kana makombiyuta. Nekudaro iri electronic riripo zvakare kuti vanokwanisa kubhadhara iyo $200 achiona rinonzi electronic copy. Rinova commission yari kupedza kugadzira izvozvo kuti vanenge vakaapplya vachida iroro commission igone kuvapa access vakwanise kuri analyze nekuresearcha payapi kuti private portal. Uye kunika shauri secommission tovamba kusitelegram temo nekuti mutemo ndonotitungamira.
Chii chasvitsa kuti mutengo uyu unge uchisvika ku 187,000 pavoters roll vamangwana?
Zvinoreva kuti mapeji avanoda ane vanhu vanodarika 5.8 million ane mazita anodarika 5.8 million. Remember kuti voters roll redu rine mazita masemi navanhu zuva rakazvagwa, adresi yepaanogara, jenda yake, zvinhu zvose izvozvo zviri muvoters roll. Saka mapeji anoda ane 5.8 million entries. Zvinoreva kuti imwe nemwe peji yanga ichidiwa nevanhu vayemishimwambo iri kusvika kumari yamataura. Mukatira sewo vanodawo mawadi mamwe ma$200 vamwewo ma$20 madava maconstituency anosiyana nekuda kwemapeji amunenge muchida kana ari mahard copy.
Tiri kunzwawo iro sangano reElection Resource Center vari kuti vakutora matanho ekukuendesai kukoti kana kuendesa ZEC kukoti pamusoro pegwaro iro rerevavhoti nemitengo. Munotora sei danho iroro?
chatinga zito rejinde uta kana pane dambu ziko mairano nye mkeno ya tina emika izizo zaiko zile yawe no kutisirimo mbire mkeno ise komisyon tishamira kutisirimo kutisirimo matarebi mwesha ano tukudipa msorpe nyaji ati ise komisyon batarebi kutire kira mkeno kema budira wakadi awa kaita.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekubikita mudunhu remasvingo vanoti vari kutambira nemufaro mashoko ekuti commission inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC yakatanga kuferefeta nyaya dzeuori ungadai wakaitika mukanzuro yavo. Idzo vanoti dzinosanganisira kutengwa kwezvikakarara zvemotokari dzevakuru vakuru apo vagari vasiri kuwana zvakakwana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vataura neStudio 7 vanoti vari kufara kuti ZAC yakatopinda mudunhu ravo kuti itarisise nezveuori uhwo hunotsoropodzwa nevagari avo vari kuchema chema nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mukanzuro yavo. Mutauriri wesangano revagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vanoti vanotenda nekuuya kweZAC vachiti inofanira kubudisa pachena uori huri kuitwa nekanzuro iyi.
Isu sevagari veBikita tinofara zvikuru tinogamuchira namaoko maviri danho ratiri kunzwa ratorwa neZAC. Tiri kuya kuBikita kuzoita ongororo yezvichemo zvedu zvatakaonyorera tsamba zvinosanganisira nyaya dzemotikari dzakatengerwa maHOD, nyaya dzinosanganisira zvibhorani zvakacherwa nemari yatinofungidza kuti yakapamidzirwa. Isu tinofara nokuti taya takanga taisa nzira kwenguva refu. Iko zvino kana vachinge vasvika totarisa kuti pakupera kwengororo iyi totarisa vagari vaitwa restored back nakuti vadzoredzere pfuma yavo yavakatorerwa zvisiri.
Inouya apo sangano reBira rakanyora gwaro renyunyuto kwairi pamwe nekudare reparamende mwedzi mitatu yapfuura. Mugwaro iri vagari vainyunyuta kuti kanzuro yakatengera vakuru vayo zvikakarara zvemotokari dzemaGD6 nhanhatu zvichiita mari inosvika zviuru makumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti US 40,000 pamotokari imwe chete. Kanzuro iyi inonzi yakatengazve chikakarara chemotokari yerudzi rweLand Cruiser yemunyori wekanzuro vaPeter Chibi yaiita zviuru zana nemakumi mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 140,000. Motokari dzese idzi dzinonzi dzakaita zviuru mazana matatu nemakumi masere zvemadhora ekuAmerica 380,000. Mumwe mugari wemuBikita vaStruggle Nyahonda vati vanotarisira kuti ZAC ichaita basa rayo nemazvo.
ZAC ichiri kutaura kuti tichadhila navo inoda kunzi ibudise nyaya iyi panhene, asi tinongoziva kuti pane catch and release kavakomana iya inongoitwa kuti munhu achingorosungwa obva otongondoregedzwa kana kuti inyaya inenge ichida kundozama kungondovharwa kungotsikatsika kuti pane chatakaita ipo pasina chakaitwa. Saka icherechedzo neshuro yedu kuti nyaya indosvika kumaperi nekumagumo.
Mutauriri weZAC Commissioner Tandiwe Mhlobane vatenda kuti vakatanga kuferefeta kanzuri yeBikita asi vati vange vasingakwanisi kutipa zvizere sezvo vange vari parufu. Munyori wekanzuri yeBikita vachibvi vatenda kuti ZAC yakauya kubasa kwavo vachiferefeta nyaya iyi vachiti
vakauya tikatovapa information yasiyana vakauya I think for 2 hours ndobva vatodzoka zvive tika mushando wekubasa rekanzuri pane anonzi maresolutions. Maresolutions aiva nemacancelors ndanhu izvo.
Okay.
Kana macancelors aita maresolutions basa reexecutive ndokuimplementa macancelors. We implemented maresolutions anga aitwa nekanzuro.
Vanoongorora nezvekutongwa kwematunhu vakazvimirira masvingo vaArchibald Madida vanoti
tinokomekedza ZAC zvakare kuti ipinde mumalocal authorities muno masvingo ose ichindive ichiferefeta kuti mari dzevagari, mari dzinopiwa makanzuro nevanhu vakasiyana-siyana nemapartners akasiyana-siyana dziri kushandiswa namazvo here, nekuti izvi zvaitika Bikita hazvisi Bikita koga, zvakatekeshera nyika yose.
Kunze kweZAC, kanzuro yeBikita iri kuferefetwawo negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vakati zvakaitwa izvi hazvisi pamutemo. Vachitaura nebepa nhau remasvingomira vaMoyo vakati bazi ravo rakatotanga kuferefetawo nyaya iyi vakavimbisa kuti anenge abatwa nemhosva anosangana nemutongo wake zviri pamutemo. Kanzuro iyi iri kupomerwawo uori hwekucheresa zvibhorani zvina nemari inosvika madhora ekuAmerica zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti US 36,000. Kanzuro iyi yakacheresa chibhorani chimwe nemari inotangira pazviuru zvitanhatu kusvika pazviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuAmerica US 6,000 kusvika paUS 9,000. Apo, kucheresa chiborani chimwe chete chakadzika mamita makumi mana kuchiwanzo ita chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora ekwa America kana kuti US 1200. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika muKenya, amai Penina Malonza vazivisa nhasi kuti kusanaya zvakanaka kwemvura muKenya kwakaurayisa nzou mazana maviri neshanu kana kuti 205 nedzimwe mhuka dzine chitsama pakati pakukadzi nagumi guru. Apo dunhu guru rekumabvazuva kweAfrica rakatarisana nekusanaya kwemvura kwakaipisisa mukati memakore makumi mana. Vashandirwi muAmerica vakaramba vachipinza vanhu mabasa muna gumi guru kuwedzera pamusoro mabasa anoita zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nerimwe kana kuti 261,000. Unove mucherechodzo wekuti kana mazuva esarudzo aswedera, upfumi hwenyika unoramba huri mufananidzo wekukura kwemabasa uye kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Mwedzi wapera uwandu hwevanhu vakapinzwa mabasa wakaramba huri pedyo newagara huripo kwemakore maviri adarika kana kuraudzira kubva pakapera nguva yekumbudzikira kweupfumi kana kuti recession. America iri kupinda musarudzo huru yekutsvaga dzimwe nhengo dzichange dzichimirira mamwe matunhu mumatare eSenate neParamende pamwe nemagavhuna nechipiri svondo rinouya. Makwikwi makuru ari pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party. Sarudzo idzo dzinonzi midterm elections dzinonzi nevari kudzitevera dzakakosha zvikuru sezvo dzichigona kunongedza zvingangozobuda musarudzo dzichaitwa muna 2024. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira svondo rino kuti veruzhinji vatambire zvinenge zvabuda musarudzo idzi uye kuti dziitwe murunyararo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti sarudzo idzi dzakakosha zvikuru sezvo dzicharatidza remangwana redare guru reSenate iro pari zvino rine nhengo dzakaenzana asi bato reDemocratic Party richizova nenhengo imwe inopatsanura kana pakaita mangange inove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Tikatarisa kuOhio vanokukwidza vacho nevakanyanya kubatana chaizvo mapozi ari kuitwa vanombondera kuti uchanohwina ndiani ndizvo zvekare zvinoonekwa kumastate akaita sana New Jersey zvekare ramastate akaita sana Georgia kuti hapasari panatsokubuda umboo hwokuti uchanatsokuhwina ndiani.
Sei sarudzo idzi dzakakoshera mapato maviri aya emadhemokrats vari kutonga pari zvino naiwo maRepublicans?
Kuimba yeutongi yeSenate kuWashington DC uko pari zvino nhengo dzemaDemocrats ari kutonga navaBiden i50 totarisa zvekare kumaRepublican i50. Chinozoita kuti simba rinyanye kurerekera kumaDemocrats ndechokuti icho Vice President Kamala Harris vari kumaDemocrats. Saka ndivo vanozogura makakatanwa pakunge pavhotewa panyaya dzinenge dzichivhotewa dzokuSenate. Vane zenge voinda ivo kana paita 50-50 voinda vondovhotera kupati yavo yamaDemocrats. Saka maelection atakatarisa aya anogona kugura izvozvo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira iro vhiki rino kuti vari kukwikwidza vatambire zvichabuda musarudzo iyi. Sei takaona vachiita izvi?
Pane nyaya dzimwe dzakaitika dzokuti vaTrump pavakaruza havana kunge vachibvuma kuti varuza, havana kunge vachikurudzira masapota avo kuti vabvume kuti varuza. Saka zvinhu zvisingawanikwi mubumbiro romutemo weAmerica kuti panokuita kukwikwidzana kusingaisvi nyaya mumakotsi Saka vanoti aiwa handizvo zvakamirira America, handizvo zvinotaura mutemo, kumbiro romutemo reAmerica kuti waruza ucharamba. Tindaruza ndorambira pane makotsi okuti munhu unoenda ikoko, kwete kuti munhu unokurudzira vanhu vake kuti handei tinokudubura masimba.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDeVry University kuOhio muno muAmerica. Kushaya kwashe chidziva vekwazvimba mudunhu raMashonaland West avainzi vaJohannes Jenami masvondo maviri adarika kwave kukonzeresa makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana kugara ushe hwachidziva. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dzimba dzinochinjana ushe hwekwachidziva dzinoti imba yekwaJenami, yekwaKarigamombe, yekwakatiza gombo pamwe neyekwaMajeza. Mumwe weimba iri kuda kuti ipihwe ushe vaDominic Machibiri vanoti ushe hwamambo Chidziva hunofanirwa kupihwa vaJeremiah Jenami sezvo vari ivo vaifanirwa kutonga pahwakapihwa kuna vaJohannes Jenami.
Kavakapihwa umambo hweuchidziva hwaifanirwa kupihwa anonzi Jeremiah Jenami kana kuti anonzi Jeremiah kana kuti mambo Jenami ndiye akanga asarudzwa nemhuri. Then local government ndobva yazoti since paina baba ngavachitora ivo pini yeushe. Taitarisira isusu kuti panguva iyoyo pavakapiwa ushe kudaro vaizotora pini yeusadunhu yeukatiza gombo voipa kune uya akanga asarudzwa pakutanga achivanhu kupiwa pini hombe.
VaMatsibiri vanoti vakanyora gwaro renyunyuto kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachikumbira kuti vagadzirise nyaya yeushe hwekwachidziva pamwe neusadunhu hwavaGibson Jenami vanozivikanwa saSadunhu Katiza Gombo. VaMatsibiri avo vanobva muimba yekwaKarigamombe vanoti mambo Chidziva vaifanirwa kupa usadunhu kune mumwe wedzimba dzinochinjana ushe dzinoti imba yekwaKarigamombe, yekwakatiza gombo pamwe neyekwaMajesa, kwete kupa mwana wavo vaGibson Jenami usadunhu wakatiza gombo.
Vakanga vakufanirwa manje kuti sinzi mumba mavo makanga maenda pini yeumambo hombe yeusadunhu vakanga vakufanirwa kuchiisa kune imwe imba, asi baba vacho havana kudaro nokuti vakatiza gombo vanove Gibson Jenami havana vanhu vakaenda kunovatsigira semhuri kana kuti kuvasainira kuti vave sadunhu. Vakagadzwa nababa vavo zvemumba mavo. Saka izvozvi mhuri takatonyora petition ikaendeswa kulocal government kuti mhuri iri kuti vaGibson Jenami havasi mambo vakagadzwa zviri pa mtemo nemhuri.
Asi sadunhu Katiza Gombo vaGibson Jenami vanoti panofa ishe pane veukama vanenge vave kuda kutonga kunyange nguva yavo isati yakwana.
Ndati panofa mambo panosara vakandi inokwezva vanhu vari kurefu kunhuku ikoko vanozvipira kuti tiri vana vekwachidziva vanodawo umambo vanogona kutouya kuno vachiaplaya because mambo anenge afa panenge pandi vakandi. Kana Dominika ari mwana womusha mangu inini achema rini kuti atange kutaura nyaya dzaari kutaura idzodzo izvozvo yake yakapukutwa rini? Saka ndiani anga achionga umambo isi tichichema? Dominika haacheme here madzimambo kana afa? Kana ari umambo haana nguva here kuchema? Umambo haudaro.
VaJeremiah Jenami ava vanonzi vaifanirwa kunge vakagadzwa ushe pakagadzwa ishe Chidziva varamba kutaura nezvenyaya iyi asi havada kupa zvavo chikonzero. Munyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mudunhu reMashonaland West vaJosephat Jaji vanoti nyaya dzine chekuita neushe dzinoendeswa kuprovincial assembly. Makakatana ekurwira ushe mumadzinza anonzi ari kukanganisa pamwe nekuparadza ukama mumhuri dzakawanda zvekutosvika kuti dzimwe mhuri dzokwirirana kumatare edzimhosva. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena. It
kuti Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi upokile. Woza, Woza Friday, my sweetie. Woza Friday, ilamba linkomile wena.
Muchirongwa chedu chemagitara chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Stabile Mutombeni uyanozivikanwa neremagitare rekuti Lady Star. Ngatinzwe achitipa nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zvemagitare ndakatanga 2020. Saka pamakatanga kurova magitare makunzi Lady Star, vabereki venyu vaiti kudii? Vabereki vangu vaifarawo vachinzwawo music yangu because ndakanga ndava nenguva yakakura ndichingoti ndoda kuimba, ndoda kuimba. Saka pa zvakazoitika, aiwa vakava nokufara kukuru kuti aiwa finally wazodi wazokwanisa kuita zvaida moyo wako. Kwevo vanhu veruzhinji vari kuitambira sei music yenyu? Vanhu vaigamuchirawo minhanzi yangu vandaipawo, aiwa vaifarira nekufarawo vachinzwawo mamessages arimo vachiti aiwa izwi rako rinonakidza kuteerera, chiyo dzako dzinotinakidza. Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Machallenges atinawo muindustry ndeaya. Every marketing kana uchida kuisa nzeo dzako pamipo, like kunana YouTube, kunana Zimcelab, kunana chichi, kukanguanda wabatana ne mabloggers, kunoda mare, ndo challenge iripo. Uyezve mavideos, kuitawo mavideos akanaka kunoda mare. Saka challenge iri muindustry, it's money, money, money. Uyezve isusu sevanhukadzi dambudziko ratinowana mukati mekunge uchida kuita zvekuimba, maproducers they take advantage of us. Nguva unonzi kwanzi ndokuda ndidewo chichi kuitira kuti ndikuitire kuti music yako iende mberi. Machallenges atinofesa iwaya and hazvisi right. Ndo zvimwe zvezvinhu sometimes zvakambozondibata kuti ndiringoti zvekuimba zvacho zvinonetsa kana munhu achiti anokuda iwe uri kuda kuita zvekuimba, munhu aari kutaura zvekurudo, hazvisangani. Saka sevanhukadzi ndo matambudziko atinosangana nawo iwaya muindustry yedu. Vanodawo kukubatai, vanoda kubhukawo mashow kana kuteerera mumhanzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanokwanisa kutaura na Bosika wa.
Kamunodawo kurova nako Woza Friday muchibuda mudariro ndekapi nhasi?
Nziyo yandingabuda nayo mudariro ndeyekuti ndaneta iyi.
Nezuro uno wakati mnonida onde moyo wese ndazvitadza njerudo wacho handichada zvekurwadziswa indi amaina baba.
Hanzi nguva ndo inogara yakaita shanje tanga tichinzwa kuimbi ane musambo unotapira Stabile Mutombeni kana kuti Lady Star murukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa zvabuda kudare redzimhosva repamusoro reHigh Court, uko nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scholar navaGodfrey Stole dzanyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinonyima zvakare nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scholar navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya vari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Sangano reElection Resource Center roronga kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta nemutengo uri kubhadhariswa vanoda Voters Roll neZEC, asi ZEC inoti iri kuita zviri pamutemo. Tabva tashwa kumagume chirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa emthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 4 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama High Court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa njengabanye abakwenzayo kathesi abasekho emsebenzini.
Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukukhulula isiphathamandla sebandla le TRC umnumzana Job Sikhala.
Yikho labo oqala khona ukuthi ukhetho luntshontshwe nga amagama abazovota engahlelwanga kahle. Imali enkulu kangaka abayibizayo bayibizela ukuthi laba abafuna ukuyithenga bangayenelisi ukuyithenga.
IZimbabwe Electoral Commission idonselwa emthethwandaba phezu kwemali edlulise amalawulo ethi kumele ibhadalwe yilabo abafuna ugwalo lwabalelungelo lokuvota oludindiweyo i-voters roll. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lenyama Ndlovu Express Band. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukuthi umeli wezenkeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Lokhu ngokwesishiyankalombili imithethwandaba isala ukukhulula uSikhala kulandela ukubotshwa kwakhe labanye bakhe abebandla le-TRC abalitshumi lanhlanu kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula izinqumo zakhe umahluleli weHighcourt uJustice Rogers Manyangadze wale ukukhulula uSikhala esithi akulalutho soluguqukile ukuzizathu ezivangela ukuthi ancitshwe ibheyili inkantolo kamantshi leHighcourt ukuzicelo eziyisikhombisa azikhweze kulawa madale ukusikhathi esedluleyo. Amagqwetha kaSikhala ebecele uJustice Manyangadze foroma ukuthi elahle isinqumo sikamantshi sokwala ukumkhulula ngoba esithi kukhona osokuguqukile kulandela ukuncitshwa kwakhe ibheyili. Amagqwetha ebethe njalo ukuvalela lokuncitshwa ibheyili kukaSikhala lommeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole kanye lamanye amalunga e-CCC alitshumilane kubangela ukuthi uZulu weZimbabwe alahlekelwe lithemba kundlela imithethwandaba yakuleli eqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa umahluli uthe kumele kulandele umthetho kungelani lokuthi abantu bagcabangani. USikhala labanye bakhe bethethwa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka enyatsime kulandela ukubhubha kwelunga le-CCC uMoblessing Ali ocathengelwa ukuba wabulawa ngabantu bezanupf. Babotshwe mhlaka 14 ngonhlangula okutsho ukuthi sebezafikisa inyanga ezinhlanu bevalelwe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu usole kakhulu isinqumo sikaJustice Foroma.
This is an appeal against an application for bail under changed circumstances. So it's not
ebesikwenza namhla besingakhangeli ukucela kwakhe ibheyili kwakuqala kodwa besikhangela ngendlela esibona ngayo ukuba bheyili yakhe ayincitshwayo wayincitshwa kule ndlela ezehlukeneyo kulalezo esizisebenzise khathesi.
Ubhamu wengeze wathi sokusobala ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ayisaqhubi kuhle umthetho ikakhulu kundaba eziphatha amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba usikhala aphume.
Sibona ngani ama high court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa.
Abebandla le-ZANU-PF bona bayakulandula ukuthi usikhala labanye bakhe bayahlukuluzwa nje yileli bandla lohulumende ngendawo zombusazwe. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Matthew Sibindi yena othi usikhala wathuthuzela uDlakela ngakho kumele ahlale ejele.
Yikake hlale phakathi entolongweni akajeziswa.
Usikhala uzaqhubeka evalelwe njalo aphindele emthethwandaba mhla ka 15 kulinyanga lapho uMahluli athi icala lakhe lizathethwa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi isisiya emthethwandaba ukuyabophisa i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission phezu kwempadalo yokuthi ithole ugwalo lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngoba iphezulu kakhulu. IZEC itshele inhlanganiso le ukuthi nxa ifuna i-voters roll eyodwa edindiweyo kumele ibhadale imali ephose ingene kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola emelika i-$187,000. Umthetho uthi ikhasi lalolu gwalo elilodwa kumele libize idola elilodwa lemelika i-$1. Udaba lolu luthiye inengi likhuza umhlola namuhla lisithi izeki ayifuni ukuthi abantu bafinyelele i-voters roll ukuze bayihlaziye yikho nje ihlawulisa imali enengi kanje. Kodwa isikhulumeli sezeki umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi i-voters roll edindiweyo ilamakhasi angu-187,000. Ikho nje ivisa i-$187,000. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu yena othi iZEC igila imikhuba.
Sebeqalile njalo ukufihla iqiniso elihambelana lokhetho lololuzayo ngoba i-voters roll yona ngokwayo yikho labo oqala khona ukuthi ukhetho luntshontshwe nga amagama abazovota engahlelwanga kahle. Imali enkulu kangaka abayibizayo bayibizela ukuthi laba abafuna ukuyithenga bangayenelisi ukuyithenga. Ngakho kumele abantu beZimbabwe ke bahle baqale ukwethuka baqale lokwesaba ngoba sokukhona imfanekiso ebonisa ukuthi ukhetho soluntshontshwa.
IZimbabwe Electoral Commission Dokotela Mpofu ithi kayiphambanisanga lutho ngoba umthetho yiwo othi ipage eyodwa e-voters roll nxa ithe yadindwa kumele ihlawulelwe i-$1. Ngokunjalo ithi ifike kulimali i-$187,000 ngoba i-voters roll le ilama page angu-$187,000.
Eqinisweni baba sisebenza ngamakhompyutha sonke siyakwazi ukuthi iloba abantu bonke beZimbabwe bebekule i-voters roll bonke abantu beZimbabwe bebangu-14 million bebangu-15 million ngeke kwenzeke ukuthi voters roll ibe le 187 or 80,000 pages ngoba kulendlela ama documents aformatwa ngayo akhandwa ngayo ukuthi noma abantu abaregistrileyo bengama million nama million akukwenzeki ukuthi kuze kufike ukuthi ibe lama pages angako. Indlela nje yokufumbatha isiqiniso lokuthi le voters roll bayincithe labo abayifunayo.
I-Election Resource Center ithi isihambisa lolu daba emthethwandaba isimangalela iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba. Ubona iphumelela yini mhlawumbe sibone imali isehliswa?
Sesikwazi baba ukuthi ama-court imthethwandaba yakuleliya athunjwa kudala abanjwa ibona baba busayo amakhoti asuka kuhulumende ngawebanda elibusayo iZANU-PF sesibonile lapha kumichwa abaphikisayo ama bail lalaba abanye abaphikisayo njalo bengeniswa emakhoti besukunyezwa besenziwa konke lokuyana kunzima ukuthi umuntu opheleleyo obhekileyo athembele kumakhoti aseZimbabwe ukuthi iqiniso lizaphuma kumbe njalo ukuthi wona umthetho uzamiswa ngenyawo zayo ezimbili kodwa okukhulu kukho konke lokho ukuthi sokuzibonakalela kubo bonke abantu beZimbabwe ukuthi kukhona okuchaya amanzi lapha kuma elections okuchaya amanzi kuyi voters roll okumele ukuthi abamabandla aphikisayo abe civil society babone ukuthi bayaphithizela masinyane lunga kantshontshisiswa lolu khetho soluvele soluqalile ukuntshontshwa njengoba sibekile.
U-Dr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission isisole kakhulu udlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukutshaywa kwamalunga ebandla le-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza lasematobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe kulesi sigaba ngenyanga esanda kwedlula. Ithi okuyikhathazayo kakhulu ikuhlukuluzwa kwabesifazana khona ethi kudala ukuthi besabe ukuphatheka kwezombusazwe. Sixoxele umnumzana Dalubuhle Sibanda omunye wabaqondisi balikhomishini esigabeni seMathebeleland.
IZimbabwe Gender Commission ngenye yamakhomishini azimele wodwa abizwa ngesilungu kuthiwa ngama-independent commissions atholakala ku-chapter 12 we-constitution yethu. Yona injongo yayo iZimbabwe Gender Commission ikukhusela lokuthuthukisa amathuba phakathi kwabesifazana labesilisa abafana lamankazana. Siyekelele kakhulu kulungelo loluntu kodwa sikhangele kwezobulili.
Ngamafitshane nje nxa ungasikhumbuza lapha mdawini ukubana iZimbabwe Gender Commission umlando wayo ngowani?
I-Gender Commission ilomlando xa singakhangela isekelo sethu sombuso section 246 ikhuluma ngenjongo yayo na i-Gender Commission. Ithi sona sithi i-Gender Commission ilomlando ukubeka iso lokhozi sikhangele kakhulu kwezobulili. Ungakhangela isekelo sethu sombuso silezikhenxa eziningi ezikhuluma ngezobulili. Iphinde futhi ibe lomlando wokuphenya amacala kumbe izikhalazo eziyabe zilethwe kuyo ezikhangelene lwezobulili ukwephula kwelungelo lobulili ukuthi umuntu angabe ehlukunyeziwe ngokuthi ungumama kumbe ungubaba. So njengeZimbabwe Gender Commission siyayamukela leso sikhalazo. I-commission iyavunyelwa futhi ukuthi iyenze isinqumo lapho okuyabe kulodlame khona iyenza ukuthi singathi ku-recommend for a criminal prosecution. Lapho okuba khona lodlame olule criminal element i-commission ilomlandi ukuthi i-refer to the relevant authorities amapolisa lama-courts umyenzi wakho lokho ajeze.
La maviki adluleyo sokube lo dlame olwenzakalayo kwenzakale udlame ematobo lasensiza kwalimala labanye abesifazane kanye lezinye indawo kweleZimbabwe lithini ngakho konke lokhu?
Njenge-commission siphatheke kabi ngodlame obelubhekiswe kakhulu kwabesifazane abakoze politics ematobo. Thina ngelizwi eliphezulu sithi lesi senzo sibi kakhulu and sephula amalungelo abantu. Ikakhulu sibheke isahluko 52 se-constitution yethu esikhuluma nge-right to personal security. Njalo futhi lesi sehlakalo siphikisana lo section 80 esikhuluma ngamalungelo abomama. Singakhangela futhi isiqu sokuziphatha kwezepolitiki esithi ngesilungu electoral code of conduct section 5 sikhuluma kakhulu siqwayisa ngokuziphatha kwama-political parties labalandeli babo. I-Gender Commission iyanaka kakhulu njalo iyakhathazeka ngesehlakalo lesi ngoba ngesinye sezehlakalo eziba ngumgoqo ezivimbela omama ukuthi baphatheke kwezepolitiki lezokubusa. Njalo i-Gender Commission iyakhuthaza uhulumende labezomthetho labontatheli izindaba ukuthi bakusole kakhulu njalo bakuxwayise ngengalo yomthetho isebenze ukuze kwenqabele isehlakalo esinjengalesi.
Umnumzana Dalubuhle Sibanda ngusikomishi weZimbabwe Gender Commission esigabeni seMathebeleland. uza kuba kuphithizela eMelika ngempela sonto lapho abebandla lamademocrats labebandla lamarepublicans abazagcwala khona ndawana yonke begqiba imikhankaso yabo phambilini kokhetho lwamalunga ephalamende ngolwesibili. Uphenyo luveza ukuthi ibandla elibusayo elamademocrats lilakho ukunqotshwa. Sixoxelo sekela ibandla leli khona pha eMelika umnumzana Denmoyo.
Ama-polls indlela esiwabheke ngakhona awathembisi kakhulu ukubana ama-Democrats angaqhubeka ebusa ku-Congress la ku-Senate. Kodwa ikakhulu ku-Congress kulapho okukhanya khona kungathi ama-Republican azokhona ukuthi nqoba. Kodwa ku-Senate ngingathi ngujikile obhanqa. Sizobona ngoba kulama states ayi-4 engingathi ngama key states ama swing ngisho ukuthi iPennsylvania, iGeorgia, iNevada, le Arizona. Silama candidate aqinileyo lapho kodwa ngoba ungakhangelisisa from kudala iGeorgia, Arizona beku ngama stronghold awama Republican kodwa sawa flipper abanga wethu. Inkinga esilayo njengama Democrats masisiya kulolu khetho ludaba lwe inflation ngoba sibona intengo yezinto zikhuphuka especially ipeturo lokudla and izinto ezenza abantu bangaphatheki kahle bese besola ke umbuso okhona ngoba umbuso okhona ngowama Democrats.
Ukhuluma ngodaba lwe inflation baba Moyo ubona lusiba lomthelela onganani kulolu khetho ngoba njengokusho kwakho abantu bonke bakhala ngokudula kwezinto ama rent, ifuel, amafutha ezimota, ukudla zonke izinto sezidula.
Yeah, kodwa singakukhangelisisa ukwenza inflation ikhuphuke lokudura kwezinto lokho esikhuluma ngakho. Akusikho ukuthi ukuhluleka ukubusa kwamademocrats. Masi siya eqinisweni siphuma esikhathini esinzima seCovid lapho amafactory amaningi avala especially eChina okuyikhona into eziningi ezivela khona and ishortage yezinto ngendaba zeCovid iyona engathi ama logistics iyona ayenza ukuthi supply chain ishote izinto bese zishota ezitolo la yikho kwenza izinto zikhuphuke.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika esisekela ibandla lamademocrats. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Sokusiya ekupheleni kukampandula, uhulumende weSomalia wethule amanyathelo alukhuni ajonge ukuvimba imithambo esetshenziswa izidlova zeqembu le-Al-Shabaab ukuthola imali yokuqhuba inhlelo zomvukela. Ngalesi sizathu abogatsha lwe-United States Department of State labogatsha lwe-Department of the Treasury bethese abakhokheli be-Al-Shabaab izijeziso zenotho ndawonye labanye abancedisa leli qembu ngenhlelo zokuthola imali. Ngomfumfu mhlaka 17, i-State Department ifake abakhokheli be-Al-Shabaab abahlanu kuluhlu lwezidlova eziyingozi emhlabeni jikelele olubizwa ngokuthi Specially Designated Global Terrorists phansi kwesinqumo se-Executive Order 13224. UMohamed Mire ingqungquthela e-Al-Shabaab ebona ngokwethulwa kwezinqumo zaleli qembu ezibalulekileyo njalo ukhokhela ugatsha lwalo eSomalia. UMire wake waphatha ezinye njalo izikhundla ezigoqela esokuqoqa imithelo yezokholo i-religious taxation. Leso kuba ngusibalukhulu waleli qembu esabelweni seHiran region enzikini yeSomalia. Uyase Jis ukhokhela ugatsha lwabahlomileyo abe-Al-Shabaab abakhangelane lenhlelo zokuhlasela abaziwa ngokuthi ijaba. UYusuf Ahmed Haji Nuro, owaziwa njalo ngelokuthi nguJis Ade, ukhokhela ugatsha lwabacuphi ku-Al-Shabaab olwe Amniyat oludlala indima enkulu ekuhlaseleni lekubulaleni. UMustafa Atho yena isiphathamandla sogatsha lwe-Amniyat okhokhela inhlelo zokuhlasela kwele-Somalia lakwele-Kenya. U-Atho ngumqoqi waleli qembu obalulekileyo mpela owaqoqa ukuhlaselwa kwe-Westgate kwele-Kenya ngo-2013. Ukuhlaselwa kweGarissa University ngo-2016 kanye leminye imisebenzi yobudlova enyakatho yele Kenya. UMohamed Abdi Adeni laye ungumkhokheli we-Al-Shabaab. Waphatheka ekuqoqeni ukuhlaselwa kwehotela ye-Dust D2 eNairobi kwele Kenya, lapho okwafa khona abantu makhaza abangamashumi amabili lambili 22. Ngasikhathi sinye, i-Treasury Department yajezisa iziphathamandla ze-Al-Shabaab eziyisishiyagalolunye eziphatheke kunhlelo zemali ezihlanganisa iqembu le-Al-Shabaab lamankampani aselizweni. I-Al-Shabaab ithathela amankampani azimeleyo imali efika ku-$100 million ngomnyaka. Okuyimali isebenzisa ukuqhuba inhlelo zayo leze Al-Qaeda. Aba isishiyagalolunye abajeziswayo laba babalisa u-Abdullahi Jerry, othenga izikhali ngaphandle komthetho. U-Khalif Adale, obona ngokuthathela inhlanganiso esizimeleyo imali. U-Abdi Karim Hussein Gagale, umsekeli kamphathi ngcebo. U-Abdi Samad, olobudlelwano obukhulu lenkokheli ye-Al-Shabaab Senior Leadership Council. U-Abdi Rahman Nurey, ohlanganisa i-Al-Shabaab lamankampani azimeleyo i-private sector. U-Mohamed Hussein Salad, u-Ahmed Hassan Ali Suleiman Matan, lo-Mohamed Ali Badaz. Abakuqula elibona ngokuhanjiswa kwezikhali ngaphandle komthetho kwele Yemen. Okokugcina, i-US Department of State ilomvuzo we-$5 million ezaphiwa yiloba ngubani ololwazi lokuthi esinye isiphathamandla se-Al-Shabaab uHassan Afgoye ungaphi. Elemelika liqonde ukuchaya lokudiliza inhlelo ze-Al-Shabaab emhlubulweni wempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Kutsho unobhala wogatsha lwezemali olwe-Treasury obona ngenhlelo ze-Terrorism and Financial Intelligence, uMnumzana Brian Nelson, wengeze wathi, sizaqhubeka sithatha amanyathelo okumisa ukuthengwa kwezikhali lenhlelo ezitholisa i-Al-Shabaab le-Al-Qaeda imali. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwesiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala, yena oncitshwe njalo ithuba lokuthi akhululwe ngemali yesibambiso inkantolo namuhla. USikhala selenyanga phose ezinhlanu evalelwe ndawonye labanye abe-CCC abalitshumi lanhlanu 15.
Ichi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, seven to Pogine. Woza Woza Friday, my sweetie. Woza Friday, in a malinko mine when I.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lenyamendlovu Express Band lona eselethu leidlalate lalo lakuqala. Iqembu leli licula likwele South Africa. Mbuleli liqalele thula ingoma eyodwa kunyanga ezimbili ezedluleyo kodwa selikwenzile ngedlalade eligcweleyo elilesihloko esithi umuntu uyajika lile ngoma eziyisithupha 6 nangu umholi weqembu uGabila Ndlovu.
Sanibonani kizo zonke indawo ezihlukahlukeneyo. Siyabonga kakhulu indlela abantu abasamukela ngayo sisasebasha endimeni yomculo, ikanti ke kwi-albhamu yethu entsha yakuqala leyi. Siyabonga uxhaso lwabalandeli nokusamukela kahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu Gabila bawuthola ngapi, bawuthola njani njalo?
Ningathinta le nombolo +27 16 22 10 18 inamba ka MK leyo. Oro lixhumane lathi kule nombolo +27 84 85 97 939 uGabila loyo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi.
Sicela ukuthi lapho esilahleka khona besibonise indlela njalo futhi besisapote siyaphambili lapho esihluleka khona. Besicela ukuthi abalandeli besisize besincedise ngembono yabo. Abalandeli bethu siyabathanda. Wenda ukuphi? UseGoli, useZimbabwe, useTanzania, useBotswana, ukuphi? Siyanithanda abalandeli ngothando olufanayo.
Uphuma ke enkundleni uGabila Ndlovu leqembu lakhe leNyama Ndlovu Express Band ngale. Hayi suka bo Nyama Ndlovu Express Band behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukukhulula isiphathamandla se-TRIPC umnumzana Job Sikhala. IZimbabwe Electoral Commission idonselwa emthethwandaba phezu kwemali ethi kumele ibhadalwe yilabo abafuna ugwalo lwabalelungelo lokuvota oludindiweyo olwe-voters roll, lona ethi lubiza i-$187,000. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo yimi owenu uNtungameli Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.